Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 11 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chasi. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti pamusangano waro wekuchinoi nhasi pakandwa bambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanu PF. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. America nhasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva zvarwiswa mamwe maguta nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanu PF vakanda bambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuchinoi nhasi. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTCCC vaAmos Chibaya vati mabasa ezanu PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutevedzeri webato iri amai Linette Karenyi Kore.
Chinhu chasara nezanu PF kuchichidzira. Vakazama kurova chikashaya basa. Vakapasira dzimba chikashaya basa. Asi chasara pavari kukuchichidzira. Chiregangi mudzei. Dziza rina nyanga. Kana zvikanzi paimbogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo. Go and register to vote nokuti peruvitire zviri nani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
Zanu yaomerwa kusvika pakupinda mumachechi. Ndine uromba iyi nyaya tinoita uyu. Tinoda kuremekedza vafundisi vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kunamatirwa. Kuti vana madimoni ekuita violence varege kuita violence. But wokoyo kuna vafundisi vari kusiya vanhu vachipinda mumachechi vachikolonaiza machechi kusiya chimwari voita idol worshiping. This is the first time in history kunzwa chechi inopindwa ichiti ichiimba. Hanzi zvachamisa ndozvandisingadi mumba mangu. Ima muri muchechi.
Vachamisa vasvika bambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement. Kwatiri uku chaachitsva. We are a new team. And hakuna munhu anouya nechigaro. Chigaro chekuMDC hachipinde muTCCC. Chigaro zvichatozobva kuvanhu vakasarudza. Tinoona vamwe zvigaro Brigade nezuro nayo chakati munhu anosarudzwa because akati citizens first citizen resistance. It's an ideological disposition. It's a philosophical makeup. Inyayo ye promise ya tiri kuba kuma Zimbabwe. Tiri kuti tadzokera kuti citizen ndiye number 1 pazvinhu zvose. Kana tiri kunyora budget yenyika kana yekanzuro, citizen first. Kana tiri kunyora mutemo wenyika, law making, citizen first.
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo.
Iye ndaimuudza mukoma wangu musikoni kuti hatingaiti zvibhakira zvinongoti tarwa ndakurova wote handina kurova, tarwa ndakurova wote handina kurwa. Saka taakuda iwo nenge wakazvimba muromo, taakuda kuti mukoma kuti nyaya yedu ipape zvakanaka. Yakudawo United Nations because we are a member of the United Nations. Muna 1980 takaiva nezat arrangement. We want that arrangement. Pane maprocedures tiri mubishi, izvo tiri kutaura navo kuunited nations, ndiri kutaura nesada, ndiri kutaura neau plus vakutiteereraka zvinongoona fodi kuti ri kubva kuna chamisa vanomhanya kudayira nokubata zvati pari kuuya uchapa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tinangu achiisa kuti ngave riri constitution yenyika. Nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution, saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo, isu hatina hondo yatinobuda mairi.
Musangano weTriple C wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabi elections. Vanhu vakawanda muBritain nedzimwe nyika kusanganisira muZimbabwe vari kubatana kuchema mambokadzi Elizabeth. Mambokadzi Elizabeth vechipiri vari kutarisirwa kuradzikwa kuWestminster Abbey kuLondon nemusi wemuvhuro musi waGunyana 19. Nhasi mutumbi wavo watakurwa kubva kuBalmoral kuScotland kwavakafira nemusi wechina uchiendeswa kuEdinburgh, rwendo rwemakiromita 220 kana kuti 280 km. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi, vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra1991. Amai Veronica Majoni, vanhu vemitendo yeAnglican, ndemumwe wevanhu vakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth uye vaudza Studio 7 kuti vanorangarira chiitiko ichi nemufaro sezvo vakakwanisa kuve mumwe wevanhu vashoma-shoma vakakokwa musi uyu.
Zvakandifadza sereki kuti, you know, I was one of those vakadaniwa kuti timiririre vechitema paservisi yachona. Yaive servisi yainakidza, ndidi kunyeperai. And she was still very young by then.
Mumwe zvemutenderi amai Isabel Mpita vakakwanisa kupinda osvondo pakashanya Queen Elizabeth uye vati vanoona izvi zvichipakereke St John the Baptist chiremera chikuru.
Ndakaitawo mumwe wevashoma vakabvumidzwa kuti vapinde tichiatenda service yakanga ichiitwa ndiani, ichiitirwa Queen Baramboya kunoda. Ndipo takapinda service yacho tikanakidzwa nekungomuonawo makore anga ainawo. Hatinyanyi kuchema zvakanyanya, tinotofanira kunga tichicelebrata upenyu hwakararama because vashoma vachazosvika makore akadaro. Saka tinoapreciate kuti Mwari wakavachengeta kwenguva yakareba kudaro.
Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe wamutenderi vaPatrick Machkachka vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyemurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi yeSt John the Baptist. Vati zvisinei nenhoroondo yekupambwa kwayo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruremekedzo.
toziya kuti wakange vari macolonizers eZimbabwe then Rhodesia but ruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth so tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana kubvaona Mwari although taiti tenge takadzvinyirirwa asi takangwadzwa up to now and zvinofanira kukudzwa izvozvo saka tinoti mweya wavo urare murugare mhuri yavo yavasiya inyaradzwe
mufundisi wepachechi iyi Reverend Fritz Madida vati vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidza mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican vatiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namusha akabva Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake
Queen naDuke vakauya kuno na1991 vakazopinda service pano yeMartins macheya avo takawa preserver achiripo hopefully King Charles vachauya naLady Camilla macheya ripo
Pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru. Chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910. Mutumbi wamambokadzi uri kupfuura nemaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee nePerth. Muguta reEdinburgh, Scotland, vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana. Nemusi wechipiri, mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral. Musi uyu, mwanasikana mumwe chete wamambokadzi, Princess Anne, achaperekedza mutumbi kuimba yehushe yeBuckingham Palace kuLondon uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft. Kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo vamwe vakaita sebato reEconomic Freedom Fighters kuSouth Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uhipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kutungamira nyika yavo mukurangarira vakafa pakapambwa ndege dzakazoshandiswa sezvombo nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. VaBiden vataura pamuzinda wemauto wePentagon muWashington DC uye iko zvino vari kutaurawo paFlight 93 National Memorial Observance Shakensville kuPennsylvania pane ndege yakazodonera mumunda mushure mekunge vanhu varwisa vanopfurikidza mwero ava. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutaurawo kuNew York. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu reHuman Rights Commission ave kusiya basa amai Michelle Bachelet vakurudzira commission iyi kuti irambe yakatarisisa vanhu verudzi rwechivega vanova vatendi vechimoslim vanonzi vari kubatwa senhapwa nehurumende yeChina. Asi China iri kuti vanorwira kodzero dzevanhu havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, pane dhamu rinonzi ratsemuka kuBloemfontein Free State muSouth Africa rikaeredza dzimba nevanhu. Hapana hapo munhu anzi afa kusvika pari zvino, asi vanhu gumi nemumwe chete vanonzi vaendeswa kuchipatara. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth and community development. Muhurukuro yanasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekudzivirirwa kwekuzviuraya kwevanhu kana kuti World Suicide Prevention Day. Bazi reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nematatu kana kuti 703,000 vanozviuraya gore rega rega. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku.
Dambudziko revana vari kuzvisungirira vachifa nekuda kwezvisaidi idambudziko hombe chaizvo. Saka tikakwanisa kuita discussion tichiita kuti vanhu vakurukure kuti zvii zviri kuitika. Vanga takamboitawo tsvagurudzo rekuti vari kufa vari kufa nenyaya dzipi uye kuti mazera api ari kufa tichiona mbasara zviri kuita. Saka nezvizvo tanga tichitarura kuruzhinji rweZimbabwe tikanyora zvestatement yekuti vanhu vaonewo kuti vakaripira tiri kuita. Asi tingati dambudziko rakanyanyisa muchabwe riri kukura nekuti ndiraakutarika mamwe matambudziko tanga tagara tiinawo kunyanya kuzera rechidiki.
Saka mati pane urongwa hwamaita maitira kupi uye manga muchidzidzisa vechidiki kuti vaite sei?
Taitira pachiri maofisi edu epapachidiki napacheche zvitanga chitanga tichitangoparura ihwo urongwa hwekuti patsvagurudzo yedu zvii zvatakaona zvichipa ruzhinji uye tanga tapa marecommendations number one iri yekuti maitions mazhinji anoshanda nevechidiki anofanira kuremekenda tingati institutionalize macounseling kuti vazhinji vanozviita counseling atoti basic counseling zvekuti kubva kuzvikoro ezina ezi zvinosangana vana mudzimba kuti vanhu vakwatsenge vachikwanisa kuita detect any kuti mwana uyu ane suicidal behavior. Then isusiwo pachezvekuti akakwanisa kuita prepare document atoti peer educator model. Peer educator model yatakagadzira iri rine bias towards nyaya dziri chekuita nema sexual health reproductive rights nekuti taona kuti nyaya dzekuti vana vanenge vaita voshura muviri vasina kugadzira kana kuti vokaana vomitiswa voitwa zvepi zvinoda zvakangorerekera zvemo pavakarerekera nyaya uye nenyaya dzesubstance abuse nodzaka dzichicontributa. So dzipiejikota modzinotinenge kubatsira vakaita vechidiki vari in the youth group kuti vakwanise kuita macoping mechanisms. So kwatiri marecommendations aya anenge achida kuita institutionalize kuti vomamwe masuicide organizations mazhinji ari kushanda muzimbabwe kumacommunities raitore counseling as a basic then government ikwanise kuprioritiza nyaya yemental health tichiona kuti pakuona mabasa ari kemazhinji nehurumende the issue yemental health hashatane unyanzvi muzimbabwe wekudhila nemental health zviri kuitwawo kune dzimwe nyika zvirikumavirira kunyika zinenge zviri muwestern countries ndo kune unyanzvi wekudhila nemental.
Mati makaita tsvakurudzo yekuona kuti ndevapi vari kunyanyosangana nedambudziko iri zvii zvakabuda?
Takaita inoratidza kuti vari kunyanya kuita nyaya dzesuicide ndevechidiki kunyanya vari pamakore anotangira ku17-18 zvichisvika mu35 apinotaa kuzoenda kudarika 36 zvichinda mberi varipo zvavo vari kufa hongu asi vashoma. Ava vari kunyanya kufa zvaibuda kuti nyaya dziri kunyanya kukuwadza inyaya dzekuti upenyu hwaoma asi vechidiki vari kufa ava kazvichisungurira inyaya dzerudo kuti vanenge vane marelations asiri kufamba zvakanaka vodanana vosazowirirana kana kuti mukuru kuenda kunenge kuchiita mudzimba asi yerudo yatingati yepassion crimes of passion yekuti vanenge vachi varambwa kana nenzira isina kuita zvakanaka vozorambwa. Mutsvagurudzo yedu maibuda zvakare kuti inyaya yekuti mainstitutions kunowanikwa vechidiki vachikwanisa kutaurirana kana kuti macoping mechanisms kwaakushoma. Saka masuicide ari kunyanya kuitika nekuti nyika yezimbabwe haina kupa kukosha kwakanyanya panyaya dzemental health uye kuita maplatforms ayekuti vechidiki vakwanise kunge vachitaurawo zviri kuvanesa mukurarama kwavari kuita. Saka it's lack of maplatforms ekuhendla atambudzikwa anosangana nayo so it's failure to cope ngwenya kukura.
Asi katinozi hapa nemimwe mizinda yekuti vanenge vachida kuzviuraya vanokwanisa kunge vachifona vachitaura nevanenge variko, hazvizi kubatsira izvi?
Takaona tsvagurudzo yedu yanga yakanyanya kuona kuti kubva ma2020 paakatanga nyaya dzemalockdown ecovid, isuwo mumasitititi tazanga zvaazvikura zvekuti taiona kuti pavhidhio dzaroga takachakuona one mwana munhu anenge achipamaripoti anenge afa anenge achisungirira maplatforms kana kuri kunyanya kudiriwa nenyaya idzi kungada kuri kuzvipatara kana kumapurisa kane victim friendly unit hakusi kuita very effective. So takatozipesera isusuwo nevatinoshanda navo vanotibatsirawo tagadzira yatinoti drop in centre mahofisi edu pachiyo chese ndiyo takagadzira kuti vanhu vanenge vakungouya vachingouya kuzotaura zviri kuvaneta. So that counseling session yatiri kuoffer ndo yatazoona vazvinonya kutipa tsanangudzo yakanyanya nekuti tikwanise kunge tichitaura nevamwe vanenge vachida kuzvisungurira vozobatwa vasati vasvika pakuzviuraya.
Avo vanga vari vaClarice Maduku vanotungamira sangano rePlatform for Youth and Community Development vachitaura vari parunare kwacheche kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini wemasvondo ose Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, pane muteereri ane mubvunzo.
Makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande, tichinamata tinoti tinofa tinozomuka, ndo dzidziso yatinowana kuchikristu. Right, mubvunzo wangu uri pakuti isusu sevamwe vemakristu tine vamwe vedu vatineti navo asi vakafa unonzwa achinzi apiswa kuitwa dota. Saka inini ndinoti pachikristu chedu tinoti munhu kafa unovigwa, tinozotarisa kuti tine rumuko. Avo vanopiswa vachiiswa mumadota vanozoita rumuko here? Ndopane mubvunzo wangu ipapo. Tichafa tichizomuka. Saka avo zvavazopiswa vachazoita sei? Vachazomukawo here?
Takumbira mufundisi Deputy Simango kuti vatibatsire nemhinduro. Hoyo mubvunzo kwamuri mufundisi Simango.
Manheru ibaba Hwande nevateereri vedu vese veStudio 7, chokutanga tingada kuziva kuti Mwari unoti kudini nokuda kwemiviri womunhu. Pana Genesis chapter 3 paverse 19 Mwari unotsanangura achiti kumunhu, uchadya cheziya kudzimara wadzorerwa kuivhu, nokuti wakabva mariri, nokuti iwe uri guruva, kuguruva uchadzokera. Saka toona panapa kuti Mwari anotsanangura mutsara umwe chete unotsanangura kunoenda munhu kana afa, anoenda kuguruva. Saka kureva kuti kuenda kuguruva ndirwo rufu. Saka madzokera acho manje akasiyana.
Madzokero acho akasiyana sei mufundisi Simango?
Vamwe ndivo vanopiswa, vamwe ndo vanodyiwa nemhuka dzemusango kana kuti nemagora anodya vanhu, vamwewo ndivo vanovigwa. Kwese uku kudzokera kuguruva kune nzira dzakasiyana-siyana. Kuna vakorindo kutanga chapter 13 paverse 3 Pauro unotsanangura achiti, kunyange ndikapa varombo zvose, nyange ndikapiswa muviri wangu, kana ndisina rudo hazvibatsiri chinhu. Toona panapa kuti anotsanangura kuti kana ndisina rudo, rudo ndiMwari, Mwari rudo. Kana munhu asina Kristu, munhu asina Mwari, nyange akanyamboitwa cremated kana kupiswa, hazvina zvazvinobatsira.
Saka shoko raMwari rinotiratidzei apa?
MuBhaibheri umu shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti kuripo vanhu vakatopiswawo, asi Mwari haapi vanhu chiga, haatijekeseri kuti kuviga kwakanaka ndekuku kana zvakati. MuBhaibheri hationi nyaya iyoyo. Zvinofambirana maererano netsika dzakasiyana-siyana. Tinoona kekare kuti iko vakaita severudzi rwechiIndia vanopisa vanhu vavo vanenge vafa. Apa pavanovapisa ivo vanoti tinenge tichitodzingira kure mweya yakaipa. Saka avo ndodzira dzavo. VekuEgyptiwo vaiputira nemicheka to mummify vachiputira nemicheka saizvozvo vachichengetedza vakafa vavo. Zvose izvozvo dzanga dziri tsika.
Ko isusu nai mufundisi timire papi panyaya iyi?
Kuno kweduwo tinoviga vanhu mumabox saizvozvo, asi tinoziva tose kuti munhu wese anenge afa anodzokera kuvhu. Munhu anofa anobva atsakatika, anobva avora kutoita manyuwa chaiwo kutosa kupera muviri wese. Ndokunonzi kudzokera kuivhu ikoko. Saka toona kuna Samueri wekutanga chapter 31 verse 12 kuti Sauro mambo wavaIsraeri akapiswa wona iyi. Saka mubvunzo zvinongavawo kutiko, vanhu vakatsva ava, vakapiswa ava, vanogona here kuzomuka kuvakafa? Hongu zvinogona kuita kuti vanhu vese vakatsva vakafa mafira akasiyana siyana, vakadyiwa nemhuka, vanogona kuzomuka kuvakafa.
Asi sei muchidaro mufundisi Simango? Titsanangurirewo zvakati wande panyaya iyi.
Nokuti kuna vaKorinde chapter 15 by verse 53 Paura matiudza achiti, nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora, nechichi chinofa chinofanirwa kufuka kusafa. Zvoreva izvo kuti musi ucharira hwamanda ichidana vakafa vachimuka, vese vakadyiwa nemhuka nevane dota rakamwaiwa pamusoro pegungwa, vese ivavo vachaunganidzwa nesimba roMweya Mutsvene nesimba raMwari kuti mumwe nomumwe adzokere sezvaanga ari.
Tinotenda zvikuru mufundisi Simango netsananguro yenyu. Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya yezvechitendero, tumirai mibvunzo kana maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 918 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Ko kambo kubva kuchikwata cheChristlike Choir, tinotenda zvikuru kambo aka kanonzi Jesu isimba rangu. Tichitendawo Tanonoka Wande anotipakurira chirongwa chezvitendero nemusi wesvondo wega wega. Munhau dzemitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League yapera yakadai. Dynamos yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos, zvichireva kuti inenge yatitsvedzei mumakwikwi airi kuita neFC Platinum kuti ndiana anosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Highlanders yarova Triangle 2-0. Kuchiti mune mumwe mutambo, chikwata cheCapes United chaita mangange 0-0 neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekukanda bhambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu pange pachiita bato rinopikisa iri musangano kuchinoi nhasi. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi. America nasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva zvayarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda pakafa vanhu zviuru zvitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.